Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navaMbeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze.
Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vataumbeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vatavo Mbeki vakapinda munyika nezuro vakaita musangano wekutanga nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizosangana nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pashure murwendo runonzi rwakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Nhasi vaMbeki vasanganawo nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari muchikwata chevatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vasangana navaMbeki vanoti mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weMDCT Muzvaro Thokozani Kupe pamwe nemutungamiri wePeople's Democratic Party Amai Lucia Matuvenga. Batore MDC inotungamirwa navaChamisa rakaramba kutambira kuti vaMnangagwa ndoo mutungamiri wenyika richiti rinotambira chete kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa nemuyananisi wekunze kwenyika. VaMbeki vanozivikanwa zvikuru nekuyananisa gakava raiva pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Kuti tinzwe zvakabuda kubva mumusangano wavaChamisa navaMbeki, tabata mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa navaMbeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze pachiita kutaurirana pakati pevakaba maelections neMDC inotungamirwa naPresident Nelson Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelections. Saka taona kuti President Thabo Mbeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard. Asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kukunenge kune karwuyo kamwe chete, ndichada kuti ndigosanganawo naPresident Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei.
Chii chikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kando zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakawirirana naPresident Mbeki kuti ndo dzichataurwa ndedzipi, dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri pamwe pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetsekana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino. Asi kuti tingadome nyaya imwe chete toda kuti tange tapedza kufuirana navaMbeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
Ndiani akashevedza vambeki munyika? Chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe?
Aiwa Kanya, aye muZimbabwe yava kuzikanwa muregion. Tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati kunotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka. Uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vaakuonekwa neregion seregional security threat. Saka izvozvo tofunga kuti zvinhu zvakakunetsa zvikuru sazvinoda kugadziriswa.
Pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here?
President Nelson Chamisa vari very clear nechirungu. Vanotaura zviri pachena kuti aiwaka ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti chee tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU. President Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunhare muHarare neStudio 7. Blessing Zulu Studio 7 abatawo vamadhuku kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo navambeki.
President Mbeki vari muZimbabwe vakauya muZimbabwe vachida kuuya kuti vaonewo kuti inzira ipi yavangabatsira nayo kuti vanhu veZimbabwe zvikuru kuti vari mumatongerwo enyika vakwanise kuita pfungwa imwe yekuramba vachionana vachitaurirana kuti vabatsire kubatsira matambudziko ari mukati menyika. Vanofunga zviya zvokuti kuti nyika ibudirire ifambe zvakanaka matambudziko eikonomi apere. Vatungamiriri vemapolitical parties nevamwe vatungamiriri vanofanira kuramba vachionana vachipanana pfungwa. Saka izvozvo hazvisi kuitika muZimbabwe izvezvi. Vamwe vari uku, vamwe vari uku. Saka ndozvavaida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti zvinetse kudaro uye ndeipi nzirawo ivo yavangabatsira nayo kuti pamwe zvinhu zvipinde pasituation yekuti tinokwanisa kuonana nguva nenguva tichipanana pfungwa tichibatsirana sevanhu vari mukati mezvematongerwo enyika zvisinei nekuti bato rako rakakura kana rakaita diki zvakadii. Saka ndonyaya yatanga richitaura isusu taenda ikoko navakupe Mai Matuenga na Priscilla Miserambwi naObert Kutu takamirirawo masangano emapolitical parties ari muPoland kunovapa pfungwa dzinosanga tichidiscussa navo.
Apa parida kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti zviri kufamba sei?
Kwete, haisiri nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa, haisi iyo nyaya iripo. Nekuti munhu kuti apinde muhurumende anotofanira kunge akasarudzwa nevanhu. Saka isusu kuPoland hatina kusarudzwa kupinda muhurumende, tichazotosarudzwawo makore anotevera. Izvezvi zvibasa redu nderekucontributa kubatsira pfungwa dzatinadzo nemapato edu kuti nyika ienderere mberi. Saka pfungwa iripo haisi yekuti paitwe iyainonzi Government of National Unity. Kwete, haisi iyo iri kufambira vambeki. Vambeki vari kuda kubatsira kuti vanhu vemhuri imwe chete yeZimbabwe vangokwanisa kuwirirana kwekuti vataurirane nguva nenguva vachibatsira kuti maproblems oitwa sei.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Mushinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu avo vanoti kupinda kwavambeki munyika mucherechedzo wekuti vamunangagwa vakazvipira kuti zvinhu zvigadziriswe nekukasika.
Kuuya kwavambeki zvinoratidza chido neshungu dzava munangagwa kuti nai vedue ko zvandakati ngatitaurira neivo sezvevemapolitical parties inga vangu vedu vari kuramba. Zvisinei kuti matare enyika, zvisinei kuti ruzhinji mhomho yeZimbabwe yanga yataura paballot box kuti ZANU PF ndo inofanira kutonga. Avo vakasimudzirawo veMDC zvikanzi izvo no handei kumatare, kumatare vakandokonewa ivo vachamisa. Saka zvinhu zvinoshusha, zvinoshungurudza vamunanga kuti kuumwa wangu iwaye asingaoni ndiyezve anodaidzira masanctions, ndiyezve anoti zvinhu zvichazvisiya jecha. Saka toita sei? Rega maybe vamwewo vanobva kumwe kune imwe nyika kuda vakauya vakambotaura naye kuda zvino ungaona chiedza chokuti nyika inoda kuti ibudire ichibudiriswa namaZimbabwe chete chete.
Asi vachirumanzu takambonzwa vebato reZANU PF vachitaura kuti havadi muyananisi anobva kunze, nyaya iyi ngaigadziriswe munyika. Chii chinenge chazoshanduka kana vambeki vaakubvumiswa kupinda munyaya?
Aiwa, hapana chamboshanduka. Asi kuti ivo vambeki somunhu mukuru, remember is a former president, ende anouya achipa pfungwa dzake kuna current president vanova vamunangagwa. ende akasvika wakakumbira kuti hanai vamunangagwa ndaichikumbira uko kuti nditaure nemunhu handifungi kuti vangaramba chavangagurambira chii chinenge chichivanza hurumende yezanupf chingava chii munhu wega wega anoda kuti nyika inoifambirire mberi anobvumirwa kutaura pfungwa dzake zviri kuhurumende yacho zviri kuna purezidendi wenyika ino zviri kuzanupf inova ndiyo inotonga nyika ino kuti zvinosajiswa vanozvibvuma here kana kuti kwete.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko mudunhu remashonaland east vakavhiringidzwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano runonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomishen yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwayakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzi kurereke futi.
VaBanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingoro victimize chinonyimwa chikafu. Nyangwe chikafu chikava chikanjiite social welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezano achiende pane social welfare officer akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvizvinhu zvokunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka chotoda kundoziva chete ndochekuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo. Takatapara mhaka yei isi taita zvematongerwo enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka tii tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kuti takaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri. Wakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munouya tinotaura tese. Takavabrifa tikavataurira zvotiri. Bati tinogona kuti tiungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANUPF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi komishen iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komishen iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudla.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemuGambia zvaratidzira muguta reBanjul zvichiti mutungamiri wenyika iyi vaAdama Barrow vasiye basa. Asi vaBarrow vava kuti vanoda kuti vatonge kwemakore mashanu mutemo yavo yechishanu kunyanga hazvo vakambenge vati vachange vari panyanga kwemakore matatu chete mutemo yavo yechishanu iyi. Dare repamusoro-soro remuAmerica raramba nhasi kunzwa nyaya yanga ichida kuti kurara mumigwagwa ive mhosva. Danho iri rinosiya mutongo wakaitwa nedare repamusoro-soro remuSan Francisco iro rakarasa chikumbiro chekuti vasina dzimba vasabvumidzwa kurara mumigwagwa. Sangano reDoctors Without Borders riri kudzidzisa veruzhinji muNigeria kuipa kwakaita nyaya dzekubata vanhukadzi chibharo. Izvi zvaitirwa muPort Harcourt pachishandiswa dzinhepfenyuro nezvimwe zvekushambadzisa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yadzokera zvakare kumaziva ndadzoka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende iri kuramba kuti izvi ndizvo zvave kuitika. Nyanzvi idzi dzinoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya yemari, vamwe vachiramba kutambira mari dziri pasi pemasendi makumi mashanu munongedzwe kuti zvinhu zvaenda kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakaparurwa imwe mari nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe, munyika makava nemufaro asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza ng'anga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebhanga guru reRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Takudzoka zvakare kwazvatakamboona zviya nguva yekukwira kwemitengo zvakanyanya 2007-2008. Pakatangwa kunyorwa mazimari aya tanga tisitorina mari, tane ainzi mabhera cheka aya kana musharangarira, wokuti anenge aine mazivara aityisa. Aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatririyoni akazoenda kumakwanziriyoni kana muchayeuka. Ndokwatave kuenda kuti mari dikidza hadzina zvachibatsira.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi vari sachigaro yeassociation SADC Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzwo Bina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti izvo takamborohwa hatichadi kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatavari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti orit ndozvamaisa, asi isusu tine kodzero yekuti hatidi kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo, asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma2008.
Handifungi kuti hatasvika panyaya yakadaro yekuti dhava muhyperinflation. Handisati ndazviona pamafambiro atiri kuita. Hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yanyatsa kuwanikwa, maexports edu hanyanyanya kukura maningi. Ndozvoda kuti dei zvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Kana matemi chaiwo chaiwo acho haachabatsiri nokuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvatanga tava kuita zvakuita ma100 notes, ma200 notes, ma1000 notes, ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira nokuti nyaya ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kunza mari yemuZimbabwe zvinosina kudzikamiswa.
Vajokonya vati zvekunza mari yakati kurei zvinogona kushanda, asi panoda uchenjeri
kuitira kuti inflation irambe yakakondroleka.
Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamusika wemukoto. Asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Mari inokanganisa upfumi haisiyo futi iyo yamuri kutaura iyi. $50 nema150 nema2000. Mari inopinda mumarket iri mazi mari akakurisisa. Ndoo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana reserve bank yedu ichishanda, vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndini dina here, ndini nhingi nanhingi. Ndo ane mazimari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufamba. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega, vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro, nekuti mari iyo haiwanikwenje.
Kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi 50 kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadzisa kushandisa mari inosvika $4,000,000 emadhora. Vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende kwave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi kana vakaita dambudziko sezviri kuitika pachipatara chikuru chemuchinoi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvarilisa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzvarilisa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akafira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri, asi hapana chiremba akavayamura, vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisibanda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasukwe chibereko chavo, zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuvhiringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira mudumbu, saka ndaifana kuti mwana atanga kubuda mudumbu nemundu vanaiyeswa chibereko. Saka izvozvi zvese zvinhu zvakaitika pati pane chinhu hatisati ndageswa chibereko, asi zvinhu zvese zvakabuda. Saka chandinonyanya ndadiba kuti ndigeswe chibereko. Saka mwana akabuda nezuro, saka nhasi hatisati ndageswa. Saka ndizoti hazvizondi afekte zvekuti ndizotadza kubata mwana kuti.
Muzvarisibanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura, zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes haiuye. Mvura panonaya mvura ikanaya ndopatinobva tacherevedza mvura.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba, vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi mufambo une makiromita 250 sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi, icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Kariba, Hurungwe, Karoi, Makonde nezvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vatapiwa Zviwayo vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
The communications okay because the patients were not attended to by a doctor. Maybe can feel the kids have to follow up the specific cases. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba, tinoongorora nyaya yacho. Asi handizive kuti vanachiremba vari pastrike mudunhu, tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Need induction for them to deliver, or maybe for different reasons.
Muchauriri wekanzuri yechinoi vatichawana mulauzi vakaburisa chiziviso sondirapera vachiti guta rechinoi iro rine vagare vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurei nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Taurana Elvis Masuka ndiriku South Africa Cape Town.
Taurai tins.
Nyani kada angu utaura ndia wa muna noremekezwa wa mbeki waka pinda munyika nezuro.
Taurai tins.
Ku Zimbabwe. No taristira kuti South Africa kudaro dai wale wangwe wa anwe Zimbabwe wa batana. Because tukurarama munyika ine vanhu waka divide. Wangujiti tiri okwa ningi, wangujiti tiri okwa ningi. Zvino konzeresa izvo kuti pave neruvengo uye nyika isaenderera mberi. So the best way for Zimbabwe, panoda kuti vanhu vataurirane zvinhu zvofamba zvakanaka, because people are suffering. Tikatarisa kuti maordinary citizens ndo vari kutambura nesituationi iri muZimbabwe. Vakuru vedu vari kumupolitics ava vatinovhotera ava havatombofi vakafa nenzara. The better way for Zimbabwe kutaurirana zvinhu zvoenda kumberi, but tikisingadi ndechekuti vanhu vataurirane zvefake, because takamboona matalks akamboitika pakati pavamugabe navatsvangirai Mushaka vachakabva vakataurirana. Tikaona kuti zvinhu zvakachinja, of course, economic, but panyaya mapolitical reforms hapana chakachinja. Anichadotaura panyaya maichiwenga.
Taura yenyu.
Panyaya maichiwenga ndinongodongotaura zvishoma kuti kosei maichiwenga vazofungwa nhasi, uye vazooneka kuti vari kutora mari vaibvisa muhomwe mavo here kana kuti vaiitora kubhengi. Vana veZimbabwe isusu tiri kuchinjwa focus nevamwe vanhu.
Ndinozitanga tikakura baza ndiri kupari kufrancisi mavelasi pari zvino tisamamirata zvemunyika medu kayamira parmana nzombe. Ndoimba kuti nyika paimire pari nhasi ndipo paiaive muna 2008. Semaonero angu munyika medu mudwa solution yokasika. Tambombeka kauya vanhu vazhinji vane fungidziro yekuti panokwanisa kuti vachidzimwe naurirano. Naurirano dzirikwanisa kuzvara government of national unity. But in my opinion, haisi solution. In 2023, tichikwanisa kuita mamwe maelections anengari disputed again. The electoral field in Zimbabwe should be leveled first. Ndokuti tisaone mamwe matambudziko kumberi. Saka ipo ndopandiona pane basa rese posti Marvelous.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ine ndini Maikove. Ndino koka ya kutumipinde mchirongwa chedu chewe chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8pm. Nasi mchirongwa tukutarisa matambudziko. Akatarisa na newa dzidzi mushikoro munyika. Panguwa iyo wa dzidzi wakawanda wari kukundikana kubudira mvunzo zavano nyora. Kana mchida upina mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7. Shandisai WhatsApp, panamba zinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8pm.
Zvirongwa yedu yapera, rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vatavo Mbeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mumhirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe inodzokera zvakare kumaziva ndadzoka munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtshaka zomuhle olambulela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 kumpalakazi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ubuye wathi hayi bo ukuqhakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga leregion leSouth Africa.
Onke waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi abantu baleli lizwe kumele basebenze ndawonye ukuze benelisa ukuvuselela umnotho.
Kuyinto esegcekeni ukuthi iregion yethu eSADC bayahlupheka ngizinhlakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye ukakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywa.
Incwethi kwezombusazwe zithi uhambo lukaMbeki lungaba imizamo yokukhuthaza inkokheli yamabandla amakhulu ukuthi ihlale phansi ikhulumisane. Siyaqhubeka njalo sikhangela udaba lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi yemandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onke waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abeZimbabwe basebenze ndawonye ukuze benelise ukuvuselela umnotho welizwe labo. Umbeki yena owake waba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe uphakathi kokwethekelela eZimbabwe okwamanje njalo uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Namuhla uMbeki uhlangane lonkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Lovemore Maduku labanye abakumanyano wePollard. Akwaziwa ukuthi uMbeki uthunywe ngubani eZimbabwe lobanje abanye benakanela ukuthi angaba emele ilizwe laseSouth Africa kumbe umanyano weSADC. Kasenelisanga ukukhuluma lezi phathamandla zakwele South Africa kanye lomanyano weSADC. UMbeki ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ahloniphe impumela yokhetho lwanyakenye. Impumela yokhetho lolu ilokhe iphikiswa ngumnumzana Chamisa lebandla lakhe besithi uMnangagwa waqilibezela. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaChamisa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele kuphathwe impumela yokhethwa andubana kuxoxiswane ngokunye.
UMnangagwa ubekhala ngokuthi athi yena iproblem yaseZimbabwe ngiyama-sanctions nje kuphela njalo ingxoxo ezingatholakala ezombusazwe zitholakala kuhlangano wakhawubiza ukuthi yiPollard. Kodwa sibona ukuthi umongameli uThabo Mbeki ubuye wathi hayi bo ukuqhakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga leregion leSouth Africa ngazivelani naye ukuthi kwenele ukuba kukhulunywe sikuPollard kuphela.
Singathi ke kuyini okade kuxoxwa ngumnumzana uMbeki lo mnumzana uNelson Chamisa?
Zininganyana indaba ezihambelana lelizwe leZimbabwe ezixoxiweyo.
Singathi ngenxa sikhangele okwenzakalayo siyakhumbula ukuthi kwakwenzakala khonokho ukuze kubunjwe uhulumende omanyano. Kambe kuya khonapho kumbe kuya ngaphilapha?
UPresident Nelson Chamisa uchilo ukuthi yena inkulumo azazenza lo mnumzana uMnangagwa nxa zingenzakala zizabe zingelani lokuthi kutholakale izikhundla zinkulume zokuthi kulungiswa udaba lweZimbabwe. Ngakho okuqakathekileyo njalo kumxoxo osengqondweni zikaPresident Chamisa yikuthi kulungiswe udaba olushupha umkhonomi lodaba lokuthi ukhetho kalubi ngoluhle njalo oluvunywa umuntu wonke. Zenezindaba yizo ecathe kuPresident Chamisa, kufanele inkulumo zelekelele kulolo hlangothi.
Siyezwa nxa sikhuluma labantu bebandlala leZANU-PF bathi kumele livume ukuthi uMnangagwa wanqoba ukhetho lwadlulayo. Nxa ukuthi uzayenziwa inkulumo lebandla leZANU-PF linakuthatha njani khonokho?
Manje phela nxa betho njalo ngabatsho phela ukuthi kathi kungani abakhokheli abathize bebuya bezokhuluma abafana lo president uThabo Mbeki bebuya kule Zimbabwe babe bakhulume lo president uNelson Chamisa. Ngibona ngani khonokho okutshengisa ukuthi indlela ababona ngayo kayi labantu abaningi abayithenga njalo abayivumelayo uzulukazi weZimbabwe, uzulukazi welizwekazi le-Afrika. Lo zulu womhlaba wonke nje jikelele uqhakathekisa ukuthi kufanele kube khona ukukhuliswana okumayelana lo daba lokhetho ukuthi ukhetho kalukhiphanga impumela eyavunywa umuntu wonke njalo impumela ezisekelelayo ezijengisa ukuthi yona iqondile njalo iyikuthanda kwezizalwane zeZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lomnumzana Malaki Nkomo oke wamela isigaba seinsiza South edalele parlamente ekubandla leZANU-PF.
Amazwe angabezisadaki akhuthaza inkulumo ukuthi fani zibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvelela wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazanga lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into ofanele bayazi ukuthi khona uma bona sofanele bakhulume naye uChamisa u-MDC alliance ngavume ukuthi ubaba u-EP wamnqoba ekhethweni njalo nguye upresident waleli lizwe. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ubuya kukaThabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathe kusekhonoko ukuthi ekukhulumeni uThamisani MDC abavume umuntu upresident weZimbabwe ubaba u-EP Mnangagwa.
Kodwa bona ngokukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane naye umongameli. Ngakho-ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengombeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonokho ukukhulumisana. Ukubona njani khonokho?
Ya, ngibona into ekhonakho fane sizwise ukuthi khona sine-constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazathiwa kayina ku-Supreme Court ukuthi khona ake lifake ubufakazi laphana laphana ukuthi lana njani ukuthi ninqotshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident iDini Nangagwa wawina abantu bona babesibesala, ngibona ngani ngabe ungathathiyo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi anibazi babone ukuthi ubaba u-EDini Nangagwa umuntu olalelayo uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe. Kodwa okukadeleyo khonokho phela ukuthi kabavume ukuthi ngupresident ngoba uzakumkhuluma njani ukuthi asepresident.
Ye, siyabona-ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseWest Nicholson eMathebeleland South. Kusenjalo incwadi kwezombusazwe zithi injongo kaMbeki emqoka ingaba ingeyokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ndawonye ukuze bahlale phansi bakhulumisane. Kubika intathelezindaba yethu uMavis Gama.
Oke waba ngumongameli wele South Africa uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla elibusayo eleZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo elikhulu ele-Movement for Democratic Change. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi okungabe sekusenzakala kuveza obala ukuba inkokheli yamazwe akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika eSADC isikubona ukuqatheka kokulungisisa inkinga zeZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi uhambo lukaMbeki lungabe lujonge ukuzasiza uMnangagwa hathi ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Kodwa singayikhangelisisa indaba le, siyabona ukuthi uMbeki uzonceda abanye bakhe abadala be-region, yibo abancedanayo. UThabo Mbeki kabuya ngizonceda abantwana beZimbabwe, kuyikunceda abantwana beZimbabwe kubezaqalisela kuma-fundamentals okuyiwo okumele alungisiswe ukwenzela ukuthi angabuya kanye kuhle kuphelele khonapho, hathi ukuthi ngemva kweminyaka leminyaka uyabe lokhu ephenduka ezolungisisa into yinye. Into eqakathekileyo yokuthi nxa esiza akabuye ezolungisa ama-fundamentals, ngokunjalo siyazi ukuthi i-regency actor okwakathesi hayi uzoncedisa omunye wakhe, ngoba phela ziyavusana indala zakhona.
Umnumzana Rejoyce Ngwenya enye njalo ingcwethi uthi liqakathekile leli nyathelo eselithathwa.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu eSADC bayahlupheka ngezinsakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye, kuqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe. Kodwa ukuza kwawayengumongameli uThabo Mbeki, ye, kungasitshengisela nje ukuthi engxenye kulesifiso lothando sokuthi kukhulunywe.
UMbeki uza kuleli ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano wokuphawula uhlelo lokudinga indlela zokukhulumisana ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo, owe-National Convergence Platform, NCP, obuqoqwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenzisana loZulu kanye lenkokheli zezokholo ngaphansi komanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations, ZHOCD. Uza njalo abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika, owe-Fellowship of Christian Councils in Southern Africa kanye labe-World Council of Churches. Beye bayangena umhlangano lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, upha umbono wakhe phezu kokuza eZimbabwe okaMbeki.
Kwenzakala ngemva i-region layo iSouth Africa ibona loko okungalungile okwenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana loMbeki phezu komhlangano wanamhlanje lenkokheli zamabandla aphikisayo akuPoland, ngoba ehle wakubeka sobala ukuba angeke aveza abakukhulumileyo kuntathela izindaba, njengoba abakade bekukhuluma kungamelanga kwaziswe umphakathi okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Makwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eCholochola seLupane. Siqala ngedamu leMakwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elichumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela, njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. kepha ukuchabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu Makwanda silohlupha kakhulu ngalelani damu, selagqibeleka lisawabamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanjwe laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo, idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezichiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Idamu elikhulu ebelingasezimede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya egungu ngoba belila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisukeke enkayi siye esilwane elupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi ababiza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti ke ekudala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amaningi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka-1994 lo-2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn Campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilitane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo, kwakhiwa amadamu angamachumi amane lambili 42 enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTate Gulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kutshiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale, njalo amanzi anabelethe ngenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini abebuya nananavela emanzi amnyama. So konke labo Gariya ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla lamanzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale, isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale le lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzola 52, emzola 9, lemzola 8, lemzola 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni siye eKhezi.
Ethipheni lakonyongola kunedamu kudala ladabuka, lidabuke kwaza kwaba kabili lilungiswa, kodwa nanamhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe lela idamu.
Abaningi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lithiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa.
Yay!
Yebo, mthwaka somuhle zimpapo muhle, okhulumayo ngumayikhove. Ngolwesibili kunje nje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lesifundi kanye lababalisi lonyaka. Isifundo eziningi lonyaka zibikwa zingaphumelelanga ezifundweni zika grade 7, ikakhulu esabelweni seMatabeleland. Asibeni lethuba lokuhlaziya imbangela yalokhu, sigxile kunhlupho esibhekane lababalisi kanye lesifundi. Kwenziweni ukuze lolu hlupho luphele? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, lingakhohlwa uhlelo The Connection ngo-8 ntambama ku Studio 7.
Singene esigabeni sikhangela izindaba ezenzakala kwele Melika ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ithi isimise ukulungisa indizamtshina yayo iyohlobo lwe-737 Max ngoba ilokhe ilwisana lodubo lokungasebenzi kwayo kuhle ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale lonyaka. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court eMelika walile ukuthetha udaba lokwaliswa kwabantu abalala esitaladeni. Singene kuhlandla lezenotho sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho ozenqabela ukufakwa kwentengo etshiyeneyo empahleni inye. Ukuthengisa impahla ngentengo ephezulu lokufaka impahla engalotshwanga intengo esitolo. Lumthetho othiwa yiConsumer Protection Act uzabangela ukuthi kubunjwe isikhwama sokuphathisa abathengi njalo le-commission ezakwenza lumsebenzi. Lumthetho uzakupha abathengi ithuba lokubuyisela impahla ezitolo nxa bengayifuni kungakedluli inyanga eziyisithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga lobethengisa eBulawayo Traders and Vendors Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi abathengi vele ngabahlonitshwa elizweni okokuthi lumthetho ungaphathisa nxa ungalandelwa kahle.
Izinto zabo zamafoni zabo zama-network providers bayaqheza ama-tariffs willy-nilly. Abanye abana roll over data ingavele ithengi inyanga ingaphela iya-expire kayi-roll over. Asabo abanye of course bena i-roll over angithi but ungakhangela futhi even ungahamba ezibhedlela nxa uthi ayilayina khona ngale because izophela yi-service. Abantu abanesa bekuharasa abanye bekuthela ugijimele shibe umnyango lwalo uyengalo uyelayela ngaphezesa uyathola umile elangeni ungena ebhenki uyathola umlayini sikumile ngezindlela slow. So mina vele ngibona ngani i-culture nje kodipa umthenga isekho elizweni leli kulusizo. So angazi ukuthi act lay izadala mahloko bani, maybe izaba nje i-paper tiger ngesikhiwa angazi, but unless and until kutshintshe i-attitude yabantu zaseZimbabwe towards consumer kumbe kutshintshe ingqondo kumthengi, abantu bahlala bengahlonitshwa endaweni eziningi kakhulu kulusizo okwenzakala endaweni esithenga khona. Ama-price bayakhwezwa, umuntu engafuna angatshintsha afake 3 prizes angacabanga ayiwoti into nge-R20 eSouth Africa awe ayithengise
Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi umthetho lo omutsha ufana lowakwamanye amazwe njalo uyancomeka kakhulu, kodwa udubo ukuthi awusoze ulandelwe nguhulumende.
Kodwa ke kulomehluko kwesekisizwe ungaze utshaye umthetho ufica elinye imithetho eminingi engalandelwayo nguhulumende esithi ngesingisi yi-lawlessness, awusoze ulandelwe lawona lo. Kanti ke futhi i-commission le edalwa yilo mthetho angeke isebenze nxa vele i-Human Rights Commission, Electoral Commission layo wonke ama-commission amanye akhona engathathwa ngendlela efanele ngokomthetho. Umthetho uqondile, ubhalwe ngendlela enhle kakhulu, kodwa abafanele bawubona ukuthi umthetho uyalandelwa yibo abangakazi balandela umthetho vele. Ngithi phela umthetho lo ungena usiba ngowesingaki ngaki phakathi kwemithetho eminingi evele ingalandelwa. Kuzathi ngase kufakwa i-commission labo bantu abafakwayo kube sekufakwa abangani kube sekufakwa abantu abangenani lokuvikela amalungelo abantu ngokuba okukhulu yikuvikela ilungelo lomthengi. Ngangabe uhulumende nguye ozafaka labo bantu njengoba umthetho sitsho kanjalo, uyabe fanele afake abantu abalekuntu lesifiso sokuvikela ilungelo lomuntu okuthiwa ngumthengi. Kodwa osokwajwayelekelayo ukuthi kuyafakwa abantu abangamalunga mbawe ebandla kumbe babe ngabantu abangabangani abazalala emsebenzini bangenzi lutho.
Ingcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi umthetho lo usetshenziswe ngendlela efaneleyo, hathi ukuhlukuluza abathengi abalembono ehlukene leya ZANU-PF.
Yekathi ukuthi nxa vele khona umsika wezinto ovulekile free market, kuza kuba labantu abavama ukuthi babe bengenisa izinto ngobuqili bethengisa izinto ezingasebenzi kahle. Kufanele kube lomthetho ngoba kulabanye abantu abangakwazi ukuthi bazivikele. Kodwa umthetho wakhona awufanelanga uhlukuluze abantu also business, ngoba nxa umsika uvulekile na wena ungafuni uyathenga iye isitolo izinto ezijibhileyo zeChina uzahambe uyethenga kwezinye izitolo lapho lezinto ezizento engingathi phezulu. Umthetho kawube khona kodwa ungaze wasetshenziswa ukuhlukuluza osobhizinisi, kawusetshenziswe ukunceda laba abangakwazi uhamba kumthetho ndawo besiyazibhikela bezimelela.
I-commission ezabunjwa ukuphathisa lomthetho ibikwa izasebenza lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe phansi komunye njalo umthetho ozabunjwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Ntuna malaba ntuks malaks umfana katubu kwendo esiqibela uhlelo ngengoma ethi Satane. Sake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa njalo wazoba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi uzulu weZimbabwe kumele asebenze ndawonye avuselele umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.